Manerakana na kamuri ya Zimbabwe, ino i Studio 7.
Tichitepe nyura tirimu Washington DC. Lingaya lichona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo ndira 22/2023. Makateerera ku Studio 7 nevenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndine Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichivimba kuti mave nezuva rakanaka. Hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti veSADC African Union ne United Nations vanofanira kupindira muZimbabwe nechimbi chimbi pamberi pesarudzo kuti munyika musadeuke ropa. Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Gift Mugano vanoti mimwe mitemo yakadzikwa neRBZ kusanganisira kuwedzera zvakanyanya mutero wekukwereta mari yave kutopa kuti dhora remunyika risashandiswe. Nasi tine hurukuro neaive shasha yemutambo wetsiva munyika zvenyika Alfonso. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Gift Mugano vanoti mimwe mitemo yakadzikwa neReserve Bank of Zimbabwe kusanganisira kuwedzera zvakanyanya mutero wekukwereta mari yave kutopa kuti dhora remunyika rirambe richishaya simba zvodzorera kumashure urongwa hwehurumende hwekudzora dhora iri nekumisa kushandiswa kwedhora rekuAmerica. Svondo rapera pamusika weRBZ Foreign Exchange Auction, dhora remunyika raitengeswa nemadhora mazana manomwe nemakumi matatu nemaviri ekuAmerica, kana kuti $1 to 732 Zimbabwe dollars. Asi masvondo maviri adarika acho raitengeswa nemadhora zana nemashanu kana kuti $1 to 705 United States dollars pamusika weRBZ uyu. Governor weRBZ Dr. John Mangujga vakati chinangwa chavo ndechekuti panopera makore mashanu Zimbabwe inenge yoshandisa dhora rayo chete. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata muzvinafundo Mugano.
Iyo Reserve Bank pachezvayo kubudikidza neinterest rate yavakaisa ye 200% zvakakonzeresa kuti vanhu vatotiza Zimbabwe dollar yacho, nekuti 200% interest rate zvinoreva kuti ukatora chikwereti chedhora unofanira kudzorera $3 pamusoro pedhora, nekuti 200% ye $1 $3. Bozozorera futi dhora racho kureva kuti wakudzorera $4. Zvoreva kuti dhora riya ravanga vatora wakudzorera rapetwaka 4. Ndiyani ari mumaketi ari kuita business rinomupa 4 times return on investments? Hakuna. Saka vanhu vabva vatiza vebusiness kushandisa Zimbabwe dollar kwakuchinja maloans avanga apuwa exim dollar kuti chichichinjira aita ari maUS.
Zvinorevei zvitakatarisa iwo mutemo weRBZ wekuwedzera mutero pakukwereta mari?
Mutemo weReserve Bank iwoyo wakaisa we 200% interest rate ndiwo kuti ivo pachezvavo vari kutozvipiringisha pachinangwa chavo chekuti tishandisa Zimbabwe dollar. Chechipiri chekuti Ministry of Finance inotongamiwa naProfessor Mututu Ncube iri kupamba mari kusamari yakawanda mumaket kubudikidza nebhajeti ravo.
Mungapa muenzaniso here ipapo muzvinafundo?
Ku-2019 budget ranga iri 8.1 billion Zimbabwe dollars. 2023 budget right now is $4.5 trillion. Saka takabva pa $8 billion kusvika pa $4.5 trillion, inova 55,000% increase ye budget pa 5 years. Saka mari iyoyo iri kunopinda mumaketi yoderedza simba reZimbabwe dollar. Vanhu voritiza nekuti harichina simba. Kana mari yashayiwa simba vanhu vanoitiza. Ipa papa patapedza gore ipa muna December pa mtuli ne timu ya vakaita kari kiri kubajara ma payments e hurumende avanga vakabata nguva yese mwedzi yese mukati megore mari yongu wanikwa yadzara ma accounts ema companies akanga asingabhadharwi
pane dambudziko rei apa
munhu iye akapuwa mari anoidi ano mai anotenga foreign currency saka tinoona minister of finance ichitadza basa pakadaro ipapa saka izvozvo zvinopedza simba kuZimbabwe dola. Chekupedzisira chekuti hurumende pachezvayo haina faith nemari yavo. Havatendi mari yavo.
Ko sei muchidaro?
Sei ndichidaro chekuti macharges maservice ese hurumende mazhinji akushandisa ma US dollar. Mukakutenda pa border rebet bridge hanzi hatidi kuona chino Zimbabwe dola. Munobhadhara ari ma US dollar. Mukaenda kuma passport munobhadhara ma US dollar. Hakuna passport ya Zim dollar. Majuti anobhadharwa mazhinji ari kuma US dollar. Mukaenda magarages efuel kunyangwe even hurumende achi magarages ma US dollar. Patoget US dollar. Mare vakupa vashandi kunyangwe zvairi shoma zhinji yacho US dollar.
Nyanzvi munyadzi zveupfumi muzvinafundo Gift Mugano vachitaura vari parunare muHarare. Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye kuchengetedzwa kwekodzero dzevanhu dzirikurudzira SADC, African Union neUnited Nations kuti dzipindire kugadzirisa zvinhu muZimbabwe pasati padeuka ropa musarudzo dzegore rino. Masangano akaita seZimbabwe Peace Project, Human Rights Watch nemamwe anoti munyika maberekera ingwe. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa varugara havo vachikurudzira runyararo asi mapurisa nematare anoti anonzi ari kurerekera divi rimwe chete achiwedzera kunonzi kushungurudzwa kwevanopikisa kunyanya vebato reCitizens Coalition for Change kana kuti CCC. Asi gurukota rezvemitemo vaZiyambe Ziyambe vachitaura neStudio 7 vakati chinotongwa imhosva kwete kuti munhu abva kubato ripi. Mukuzeya nezvenyaya yemirijonga pamberi pesarudzo dzirikutarisirwa kuitwa muna chikumi kana kuti muna nyamavhuvhu, tabata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKennedy Masie.
Hurumende haisi kunyanzo kubata mhirizhonga yacho semabatiro anofanirwa kuichitwa. Sezvatoziva kuti pazvese zvatati taona dziri nyaya dzemhirizhonga hapana kana kusungwa kwati kwaitwa vanhu vari kupara mhirizhonga idzodzo, ende hurumende yacho kupfurikidza president hapana zvaarikunyatsokutaura pamusoro pazvo. Saka tona sege mhirizhonga iyi icharamba ichiwedzera, ende tirikutyira kuti inogona kuwedzera kupfuura ya 2008.
Asika veZANU-PF vari kuti vaMunangagwa vanogara vachikurudzira kuti paitwe sarudzo dzisina mhirizhonga.
Ya, vari kutaura havo izvozvo, but tiri kuona kuti pamwe pavari kusangana nevamwe veZANU-PF pamarali, tiri kuona kuti pane mashoko avari kubuditsa ekuti vanhu veCCC kana vanhu vanoposa hurumende vave vachibatwa vachirohwa. Izvi zvakadai so nangu havo vachizotaura pane dzimwe nhando kuti vada kuti pasaite mhirizhonga, but mashoko yavo avanenge vachitaura vachikurudzira mhirizhonga ndiwo mashoko anoenda mberi anoitisa kuti mhirizhonga iyoyi irambe ichiwedzera, because izvozvo ndo zvinenge zvichinzwika.
Ko munoonawo sei kuti ivo vanopikisa kunyanya veCCC vari kurambidzwa kuita misangano nemapurisa, mapurisa achiti vanenge vaine zvinangwa zvekuda kupesvedzera mhirizhonga?
Ya, zvinhu zvakadai so zvinhu zvakare zvandikati ivo mapurisa ndo vari kukoshesera mhirizhonga iyoyo, because mapurisa tichitarisa nyaya dzemapolitical parties nyangwe nokusangana kwevanhu tichitarisa bumbiriro remutemo, zvinhu zvinonzi hazvirambidziwi. Mapolitical party kana vanhu vanokwanisa kusangana zvavo vachikurukura nhau dzavo in private kana iri in private, because kana ari mapolitical meetings these are like private meetings akawanda acho anenge achiitwa, but kana dzaa nyaya dzemarali zvinhu zvekuti kuda mapurisa anofanwa kuva achiziviswawo, of which anova achiziviswa dzimwe nguva, but izvi kuita mapurisa zvekuti vanouya kuma private meetings vachibvanyangura maprivate meetings aya, ndiona senge izvi zvakadai so ndo zvinoisa kuti paite mhirizhonga kana kuti paite senge ivo mapurisa havasi kunyatso kukwanisa kubata nyaya dzokuchengetedza runyararo muZimbabwe.
Ko masangano akaita seSADC AU ne
iyo United Nations yacho anga batsire sei sarudzo dzaitwa muZimbabwe.
Ya, masangano kati sara sadik pane ma sadik guidelines on my elections agara aripo anofa watch tevedzerwa ne nyika dziri musadik. And zvinhu zvakadai so kana pachitika mhirishonga yakadai so muZimbabwe zvinhu zvoti ivo vanofanwa vachizoona kuti patikuenda pamberi apa zvinhu zvisina kumira zvakanaka. And uyezve pakakarikana paitika kana mhirishonga semuZimbabwe dziri nyaya dzemaelections zvinhu zvinokwanisa kuita destabilize yatingati iyo sadiki yacho. Saka vakuru vesadiki pari zvino zvinhu zvokuti vanofanwa vachigara pasi vachitaura nehurumende yeZimbabwe nemapolitical parties zvekare achaparticipate maelections aya kuti nyaya dzemafree and fair elections nerunyararo kumaelections zvinhu zvofanwa zvichikurudzirwa and zvinhu zvofanwa zvichionekwa munyika dzese dziri musadiki.
Avo vanga vari Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKennedy Masie vachitaura vari parunare kuTexas muno muAmerica. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vaudza bepa nau resande mail kuti vaimbova mutikitiva weCriminal Investigations Department kana kuti CID vaJason Muvevi vanogona kunge vakauraya vamwe vanhu vatanhatu. Sezvo zviri kuferefetwa nemapurisa zviri kuratidza kuti pfuti yavo inogona kunge yakashandiswa kuuraya vanhu ava kubva kumakore ekuma 2020. Vamuvevi vari kupomerwawo mhosva yekuuraya vamwe vanhu vatatu kuhwedza, uye vari mudare vachipomerwa mhosva iyi neimwe yechina yekunzi vakaurayawo mumwe mudzimai muna Mbudzi gore rapera. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Bazi rinoona nezvekudzivirirwa kwenyika yeBritain rinoti Russia yaikuona kuti hondo nekusagadzitana kwakakonzerwa nekuda kwekuda kupamba kwayo Ukraine kuchatora makore akawanda, nekudaro yatora danho rekuti yave kuda kupinza vanhu mirioni imwe chete nechidimbu mabasa kana kuti 1.5 million. Asi Britain inoti kuwana vanoda kupinda muchiuto nekuvatengera zvekushandisa zvichanetsa. Russia inoti iri kudawo kuendesa mamwe mauto pamuganhu wayo neFinland. Izvi zvapa kuti vamwe mugungano renyika dziri muNATO vashore Germany nekuzengurira kwayo kutumira motokari dzehondo kuUkraine. Vanotungamira kereke yeRoman Catholic Pope Francis vari kutarisirwa kushanyira nyika yeDemocratic Republic of Congo kubva musi wa 31 ndira kusvika 3 kukadzi. Muzinda weVatican unoti rwendo urwu rwakakosha mukuyeuchidza nyika dzepasi rino kuti dzisakanganwe DRC iyo yave nemakore iine hondo. Vanhu gumi vakaurayiwa nezuro muguta reMonterey Park, California muno muAmerica, munzvimbo yekutandarira vanhu vachitamba nziyo kana kuti ballroom dance. Mapurisa anoti achiri kutsvaga munhu akapfuura vanhu ava. Muchirongwa chedu chatinotaura nevechidiki cheYouth Forum, nhasi tine muimbi.
Nhasita rangu rokuberekwa ndonzi Nore Sindikanofuwa. Ndakaberekwa mugore ra1988. Makore i34 yezvinozvi ndakatanga kuita zvekuimba. Ndiri munhu angokura achifarira zvemagitare zvangu kubva ndichiri mudiki, asi kuzorekodha first album yangu ndakarekodha 2021, ndobva ndakarekodha first album. Pari zvinozvi ndine maalbum 2, imwe yandakarekodha 2022.
Damba refu rinjire kutanga rinonzi uye rinenzi yongani?
Damba refu rangure kutanga rinonzi sitima Jerwendo. Rine nziyo dzinosanganisira iyo title track ya sitima Jerwendo yacho. Then kune inonzi Dombo mumoyo mangu. Kune inonzi Naishe. Kune inonzi Mweya Mutsvene. Kune Corona COVID-19. Ya kune dzakangosangana ine 10 ma tracks. Then rinotevera re 2022 rinonzi Muti Wemumvuri. Kune song inonzi Muti Wemumvuri. Kune inonzi Vakaoma Moyo. Kune yakanzi Ngenyushi Ndida. Ya kune dzakasiyana siyana dziri papo pamwe chete dziri 5.
Ko pamusambo apa unonzi
musambo? Ndinosanganisa nekuti ndichiri kutsvaga bodzi vanhu vanongo vanotevera music yangu vanongoda zvakasiyana siyana, saka ndo nyanya kuri dzangu musambo ya Afrobody. Ndinenge ndichisanganisa sanganisa nchingosanganisawo ni shungo endawo nekuti vatsigiri wangu vari kuwafarira kuti ndiite zvipi. Sometimes kwazi nguva zhinji ndongoimba zvandee ndichingoona zviri kuitika panzvimbo, ndongotarisa kuti song iyi inonakidza ukaiimba iri pamusambo uyu. Ya zvichingodaro daro.
Munombonoridzirawo ruzhinji here kana kuti mashows?
Mashows andisati ndaita mashows. Musambo unotambirwa zvakanyanyisa ne avanotevera music yangu vakawanda vanoida vanotambira handidi munyepo. Vatsigiri vanotsigira zvine simba vanosimbisa. Mashows andisati ndaita. Nzvimbo yandigere ndogara kuSouth Africa. Nzvimbo yacho haina kunyanya kundisunungukira kuti ndinge ndichinyanya kuenda kumapublic zvakanyanyisa. Saka plus nguva zhinji ndinenge ndiri kubasa, ndoshanda pano imwe kambani yandotoshandira. Saka nguva yekuita mashows ofa handisati ndaita mashows kuno kuSouth Africa, asi ndikutarisira kuti nekufamba kwenguva ndichazoita mashows asi kunyikawo yakaita seyandakazvarirwa yeZimbabwe. Ya
saka vanhu vanozonzwa sei nekuziva idzo nziyo dzamunenge mabura idzi?
Masongs andinoburitsa inini, ndoti ndikaburitsa song ndokanda pa YouTube channel yangu yakanzi Dickers Production. Ne kukandawo kana paine video yandakaita mbokanda kana chingomaketawo kuma kana kuTikTok kana kuFacebook, ndonzvipo dzanee chingokandawo zvangu.
Aiwa, tinokutendai nekupinda muchirongwa chedu chanhasi.
Ndinotenda mukoma blessing, muve nenguva yakanaka. Ndinozwa kufara nemi nenguva yamandipa.
Uyo anga ari muimbi wechidiki No Rest Dikanifua, anozikanwa nerekuimba rekuti Dickers. Anga achitaura ari kuSouth Africa. Vateereri, musakanganwe kuteerera chirongwa chedu chatinotaura nevechidiki nemusi wesvondo wega wega.
Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chezvitendero kana kuti religious forum.
Jesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, munondipa simba.
Jesu simba rangu,
simba rangu.
Manheru akanaka vatereri, yasvika nguva yedu yezvechitendero. Ini ndini Tanonoka Wande. Chinotangidza chirongwa neimwe tsananguro inobva kuumwe wevateereri vechirongwa chedu. Ndimi ani uye munoda kutsanangura kutii?
Kwazuva Mr. Wande nevateereri, ini ndini David Matimba. Manga ndichida hangu kuti wedzerei pataurwa namufundisi rekuzadzisa riri pana Matthew 5. Jesu akauya kuzozadzisa murayiro, asi pakuzopedzisira havo vazotaura kuti nyama yenyu mungadyai, nokuti isu tava vaKristu. Zvakataurwa munguva yevaIsraeri. Inanga ndichida kuti wedzere ipapo. Shoko raMwari rinotidzidzisa kuti Jesu akauya kuzozadzisa. Haida kuti ndinyatso kutsanangura shoko rinoreva kuzadzisa. Kana uine chigubhu chako chemvura chisina kuzara, kuzadzisa haubvisi mvura irimo, asi kuti unowedzera ndokunonzi kuzadzisa. kuwedzera mvura kuti izare kureva izvo nekuti yakanga iri yanga iri mumuchigubhu neya uchadira zvinosangana zvoita mvura imwe chete zvosadza chigubhu ndokunonzi kuzadzisa
vatereri ngatichinzwai mubvunzo wesvondo rino
maswera sei hama vadikani ndine mubvunzo mudiki pamusoro peshoko ramwari unoti Jesu Kristu paakauya akauya atumwa kuzofira vazhinji kuzotifira kuti isu tizowana kupona izvozvi tichine vatumwa here ndomubvunzo wangu pachine here vatumwa panyika pano vanoparidza vachiti ini ndiri mutumwa akatumwa kuzoponesa vanhu
uyu mubvunzo wakanangana nemwi mufundisi Garikai tibatsireiwo
mazvita vahwande ichokwadi kuti takambotumirwa mutumwa akabva kuna Mwari iye akanga ari Mwari akauya kuzotidzikinura kuburikidza nekutifira kwaakaita pamuchinjiko zviro kwazvo kunyange tikazvitarisa iye zvino hatichazowana mutumwa akafanana nemutumwa akauya akaita saJesu akanga ari Mwari akaya kuzorarama kuya kuzotifira asi vatumwa vatakuwana iye zvino izvi vatumwa vakafanana nevafundisi variko vakawandisa vari kuuya kuzodzikinura vanhu kune vatumwawo zvakare vamwe vaprofita vakatumwa kuuya kuzodzikinura vanhu vafundisi vakatumwa namwari kuuya kuzoparidzira vanhu kuti vagopona vagobva mune zvinyangadzo nokuti kuuya kwamwari pasi panapa kwakanga kuri kutarisa zvinyangadzo zvakanga zvaitwa tikacherechedza kuti munhu akanga abva paukama namwari hwakanaka paya kugarden reEden munhu akabva padhuze namwari naizvozvo mwari vakafunga kuti regai nditsvage nhambiriko nenzira dzekuti ndidzosire munhu padhuze neni ndosaka mwari vakauya so mwari vakanga vachida kwazvo kuti munhu abve muchinyangadzo saka vatumwa tinavo vari kuvavarira kuti vanhu vabve muzvinyangadzo
mufundisi Garikai muri kuti vatumwa tichinavo here mazuva anhasi
vatumwa tinavo vari kuparidza shoko ramwari kuti munhu asazofe asi azova neupenyu husingaperi vatumwa tinavo vakauya kuzobatsira nekuswededza vanhu pana mwari kudzoreredza pana mwari nekuti kana munhu abva muchinyangadzo zvochireva kuti akudzokera paukama hwakanaka namwari chinyangadzo chinotipa kuti tisuburuke padyo namwari naizvozvo kana taparidzirwa tagashira shoko ramwari takugona kuva neukama hwakanaka namwari taswedera padyo namwari uyezve tinenge taane vimbiso yekuti kana tichinge tazofa taenda kudenga tinonogara namwari zvakanaka saka shungu ndeyekuti tafa pano tinozonogara kudenga namwari tisina zvinyangadzo saka vatumwa vachiriko nanhasi vari kuedza kudzosera ukama hwamwari nemunhu panzvimbo mazvita
tinotenda mufundisi Garikai nemashoko avo kana muine mibvunzo kana mashoko amunoda kugovana nevamwe vateereri tumirai maaudio enyu pawhatsapp number dzinoti 001 301 919 8140 namba idzi ndedze zvechitendero chete ngatisangane zvekare svondo rinouya ini ndini Tanonoka Wande ndichiti musare zvakanaka
aiwa tinotenda zvikuru Tanonoka Wande uye tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChrist Like Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Munhau dzemitambo aimbova shasha yeCommonwealth mutsiva muuremu hweflightweight zvenyika Alfonso anoti adzidza zvakawanda muupenyu hwake uye ave kugadzirisa zvimwe zvaaikanganisa nekusimudzira vechidiki kuti vave neremangwana rakajeka. Mutori wedu wenhau Michael Kariati
Ashanyira Alfonso ndokutipa nyaya inotevera.
Mochambi akaita mukurumbira zvenyika. Anoti zvakakanganisira nyika nemhuri yake aive achiri mwana mudiki zvekuti ave kuda kuzvigadzirisa nemosquito boxing academy.
Tinochemawo kunyika ibe Zimbabwe kuti zvatakaita takaita eti 23 years of age. Ndinganganisinawo guidance anonditaurira kuti azawaita zvida wachidai. But semwana mudiki yes I miss.
Anoti nhoroondo yake yekurasika muupenyu yamupa shungu dzekutsvaga tarenda retsiva mune vechidiki kuti vabatsirikane muupenyu hwavo. Muupenyu hwake zvenyika akaita zvakawanda kusanganisira kutsika munhu nemotokari iye asina rezinesi. Mazuva ake kuAustralia muna 1996 mutambi wetsiva uyu anonzi akatora zvipo zvegungano avanyepera kuti mwana wake aive ashaya kuZimbabwe iye asina. Pamusoro pezvo akamboda kuzviuraya nemushonga wemakonzo anetsana nemudzimai wake nemhaka yekurara kunze, asi izvi anoti zvaive zvohwana hudiki. Alfonso anoti auda kuraridza vana vechidiki vachamupa chiremerera kwete vanomuyeuchidza zvekare izvo ari kuda kukanganwa.
I don't need to train someone who tried to remind me what I'm trying to forget. You know, I need someone who can mend my life and also mend his life or her life to go into the straight road. You know, because sport is a life.
Asi, anoti muZimbabwe, mune tarenda rakanyanya vana vanogara mudzinzira avo vasina anochengeta vanochedzwa kunzi ma street kids, asi vari kushaya anova simudza.
Ari kuzvikapu chekubhuda. So that guy, if I took that guy into boxing to use his skill of sleeping in the street, kuvakapuga makati box, kuvakapuga chi kushaya chikafu, kushaya kwekugeza, kushaya munhu anotengera hembe, to turn that mind into boxing, they're champions and they are world champions.
Zvenyika akatora mukombe weCommonwealth weuremu weflyweight muna 1998 akaudzivirira kaviri. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tinotenda Michael kune vari kuteera mutambo weEnglish Premier Soccer League wakatarisirwa nevakawanda. Arsenal yakaita mangange iko zvino 1-1 neManchester United, uye mutambo uyu wave pahalf time. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Dzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti mimwe mitemo yakadzikwa neReserve Bank of Zimbabwe, kusanganisira kuwedzera zvakanyanya mutero wekukwereta mari kumabhanga, yave kupa kutoti dhora remunyika rirambe richishaya simba. Vanorwira kodzero dzevanhu vokurudzira United Nations, SADC neAfrican Union kuti vapindire muZimbabwe sezvo mhirizhonga yezvematongerwo enyika iri kuramba ichienderera mberi. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Musakanganwe kuteerera chirongwa chedu mangwana mangwanani nenguva dza6. Kana muchida kutitumira tsamba mbocha, dzitumirei kustudio 7@voanews.com. Anokonika nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu, ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.